varairidzi nyika yese vari kunamata vachinamatira kuchengetwa kweunion yavo yeamalgamated relatives union of Zimbabwe vachinamatira kusunungurwa kwemutungamiriri wavo varobson chere apo panguva patiri kuona kuti state yava emerson munangagwa yabata makano ichigwisana nekuda kuparadza amalgamated relatives union of Zimbabwe kushungurudza maleaders avo
urongwa uhwu hwava papi hunotanga nguvai huchiitirwa kupi
tiri kufara mateachers akawanda nyika yese vari kuungana kubva kuna 7 zvichienda mberi 7 manheru zvichienda mberi vachinamata kuti dai atuzi akwanisa kurarama nekuti ndo yoga union yaakumirira zvido zvevarayiridzi state ikaikwanisa kuiparadza zvinoreva kuti kutambura kwevarayiridzi kuchaitika nguva refu
vari kutarisirwa kuuya kumunamato uyu ndevapi
tiri kukokawo macitizens kuti atijoinewo pamunamato iyi mukaungana muri macitizens chero vairi vatatu mwari anenge aripo muchitorana mapicture nemavhidhiyo muchiita munamato iwoyo wekuchengetedzwa kwaatuzi nekukumbira kusunungurwa kwavachere motumira tichizaiposta pasocial media zvinenge zvichitofamba mwari anotinzwa
imiwo tarisiro yenyu kuseri kwemunamato uyu ndeyei
chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chichabatanidza vana vezimbabwe kuti vakwanise kurwisa udzvanyiriro hwaitwa navaemarson munangagwa nekuti vemakore mashanu vaemarson munangagwa vanga vachitora upfumi hwese hwenyika vachidya nemhuri yavo vaakutya kuti kwakuda kuita zvemaelections vanofunga kuti munhu wese imhandu nekuti vakagadza vanhu vese nenzara kwenguva refu tinotarisira kuti panopera minamato iyi tichange tabatana sevana vezimbabwe taakurwira tachirwirangwe chekuti nyika ino haisi yamunangagwa oga nyika ino haisi vanhu vekukwekwe kana vekunzvimbo ipi inyika yedunga munhu roga roga rakazvarwa muzimbabwe mumwe noumwe ane kodzero yekuti awane chipenga chimedu chake chinoita kuti ararame zvekuti vazhinji vanofa nezhara vashoma vachidya zvine mafuta tazviramba zvinofanira kuti zvipere minamato iyi patinoiisa kuna mwari ichatibatsirawo kuti inspirewo semacitizens tichitarisirawo kuti iye mwari pachake achapindura.